Pachiparwa budget regorero yane zuro vanhuwe vakabvuma kuti nyika ine dambudziko remagetsi izvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika muzvina bhizimisi uye vakambove mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vakalisto jokonya vati kubvuma kwavanhuwe kuti pane dambudziko asi pasina matanho akajeka ekugadzirisa dambudziko iri hazvibatsiri
mamejazi akataurwa naminista ekuti vanozvionawo kuti mageti anodiwa
mamwe matanho akataurwa navanhuve anosanganisira kukurudzira makambani kuti avake zvigayo zvavo zvemagetsi uye vakati makambani anoita izvi haabhadhari mutero pamichina yekuita izvi yaanotenga nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reconfederation of zimbabwe retailers vatapiwa marimo vaudza studio 7 kuti iri danho rakanaka kunyange hazvo vaitarisira kuti paitwe zvakawanda kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi
izvi zvichawanikwa zvichachengetedza mari dzakawanda idzo dzichazoiswa mumaprojects emagetsi ndinofunga kuti ndicho chinhu chakakosha chichanyanya kubatsiridza kuvandudzika kushayikwa kwemagetsi munyika yedu
vaendera mberi vachiti vanotarisira kuti dambudziko remagetsi rinogona kupera nekukasika kana mvura ikanaya yakawanda sezvo nyika ichiwanawo magetsi kubva kumvura gurukota rezvemhando dzemoto vaedgar moyo vakaziisa paramende svondo rapfuura kuti gwenya repakariba south iro rinogaya 1050 megawatts kana richishanda zvakanaka riri kugaya 100 megawatts chete pazuva nekuda kwekushomeka kwemvura vakatiwo zviteshi zvemagetsi pahwange 7 nehwange 8 zviri kuburitsa 640 megawatts chete pazuva vakati izvi zvari kuita kuti nzvimbo zhinji munyika dziwane magetsi kwemaawa mashoma kana kutoshaya magetsi zuva rese sezvo nyika ichida 2000 megawatts kana kudarika pazuva nhengo inoshanda nesangano reweather residence development trust vageorge maconi vaudza studio 7 kuti vange vakatarisira kuti hurumende ikoshese nyaya dzemagetsi pabhajeti ra2025 nekuti zviri pachena kuti zesa iri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari
ndinoona sekutoti pamapriorities ese aripo izvinoizvi dai nyaya yeenergy iyo yaiswa pamusoro because inobata kuhealth inobata kueducation zvaakuvhiringidza mararamiro ari
sangano rinomirira mabhizimisi rezimbabwe national chamber of commerce svondo rapfuura rakati rinotyira kuti imwe kambani yekuchina yakagadzirisa zviteshe zvemagetsi pahwange 7 nehwange 8 inogona kudzima magwenya aya sezvo zesa iri kutadza kubhadhara chikwereti chainayo kukambani iyi zesa inonzi ine chikwereti chemadhora ekuamerica mabhiriyoni maviri kukambani iyi nemamwe icho yari kutadza kubhadhara hatina kukwanisa kunzwa kubva kuzesa asi mumwe mukuru mukambani iyi akataura akamirira mukuru wezesa vasidin gata vaeliab chikwenere vakaudza paramende nguva pfupi yapfuura kuti zesa yari kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo nekuti iri kuwana mari shoma vakati zesa iri kuwana $55 million mwedzi wega wega iyo ichifanira kubhadhara chikwereti $36 million pamwe nekuzosara nemari yekushandisa asi vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba john manyanya vaudza studio 7 kuti nyaya dzeuori ndidzo dziri kuita kuti zesa itadze kuita basa rayo nemazvo
kupedzisira taamudambudziko rekuti tikuramba chingopinda muzvikwereti nokuti vanhu vatakapa zvinhu zvedu kuti vatungamire mapublic sector enterprise iyo ana zesa nemamwe mastate agencies havagoni kuita basa ravo nokuti havana management ethic iri clear tichangoramba tiri nyika ichangoramba ichitsvaga zvikwereti tichimura muzvikwereti nokuti tichitungamirwa nen'anga tisingagoni kusenzesa
nyanzvi dzinotiwo dambudziko remagetsi rakura munyika nekuti pave nenguva pasina kuvakwa magwenya matsva emagetsi uye mazhinji acho aripo asakara zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumarasha kuwange nemumvura kubva kukariba ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin manguja